ndinofunga kuti kuziviswa kwaitwa nana chiremba kuti vacharamwa basa mazuva anotevera kunge hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo chinhu chinofana kutyisa hurumende yeZimbabwe kuti tinotori nana chiremba vanotizivisa kuti ndizvo zvavanoda izvi kana yanga iri hurumende inenge iine vanhu pamoyo payo ndonguva yacho yekuti vagadzirise zvinhu zvinge zvichifamba nemazvo nekuti mamiriro akaita zvipatara zvekuZimbabwe nemashandiro ari kuita vanhu haaite kuti munhu akaita sachiremba anga achishanda pasi pemaconditions akadero. Saka inofana kunge ichitori warning government kuti igadzirise zvinhu zvacho zvisati zvaitika.
Iro danho ratorwa navana chiremba iri rakasagadziriswa rinosiya papi nyaya dzezveutano munyika? Tichiona kuti nyika pari zvino iri kutarisana nedambudziko rechirwere chaCovid-19 panguva iyiwo zvakare vana mukoti nevamwe vana chiremba nevamwe vari muboka rezveutano vari pakurangwa mabasa.
Kana nyaya yana chiremba iyi ikatadza kugadziriswa nehurumende inosiya utano hwenyika yedu hwapakashata. Ndingapa muenzaniso wokuti tine vanhu vanorwara nezvirwere vachifamba atinoti machronic conditions akaita sana hypertension, akaita sezvimwe zvirwere zvinangana diabetes, zveshuga, akaita sezvirwerewo zvimwe zvakaita sana HIV. Chero vachirapwa vanhu ava kana vakazoshaya vana chiremba vanovabatsira kunge vabatwa nechirwere cheCovid, zvinoreva kuti vanhu ivavava vanokwanisa kunge vachizourayiwa nezvirwere izvi kana pasina vana chiremba vanovabatsira mumasure mekunge vabatwa nezvirwere.
Tinoonawo kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chaCovid-19 munyika huri kusimuka zvikuru takatarisa vanhu vasina kumbobvira vakabuda munyika kuenda kunze. Zvinorevei zvaakuitika izvi?
Iye zvino tiri kuona kuti vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid vakwira muZimbabwe. Ndinorangarira tichitaura panapa vakandimiri tichiti nhamba yatiri kuona muZimbabwe inhamba iri conservative kana yekutinoti iri pasi. Kune vanhu vakawanda zvikuru vari kutorwara nechirwere ichochi chivasingazikanwi. Naizvozvo kana chirwere ichi chikaramba chichienda mberi vanhu vasingarapwe vana chiremba vachiramba mabasa, zvinoreva kuti tichazosvika panguva yekuti tinenge taakuviga vanhu zuva nezuva. Nekuti vanhu ava vanoshayiwa yatinoti care. Care inowanikwa kuhospital, kuna nesi, kuna dokta. Saka kana madokta nemanesi kusisina, zvakafanana nekugadzirira vanhu marinda.